mutungamiriri we MDC Alliance Vanelson Chamisa laita msangano wekutanga we MDC Alliance Mukwekwe nasi msangano uyu wapindwa nezuru nezuru zvevanhu waitirwa mumusha wembizo vachamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari mu MDC Alliance vanoti va Welshman Ncube va Jacob Ngarivume va Agripa Mutambara nevamwe vachamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzarudzo yevudambudziko ravo nderekuti havana clarity yekuti nyika inoenda kupi. Chakaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabve moza. Vauya hatina kuziva kuti mugoma pavakauya anga vasina muono wenyika. Vakangouya vakati nhari chidya muchero weindependence. Muchero pawakapera zvikandhande yekumizi, mizi payapera zvikati ngatidyei ivhu reindependence. Tuisa mamachita kukura ezoko.
Vachamisa vatiwo musangano wavo wekumbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kumatebeleland.
Ndichataura zvinhu zvishanu. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti sei convergence and rikunamata kuti mwari mvura muchaunza futi nhasi, nokuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya chero kusina mvura inongotanga kunaya. Saka ndinokumbira dei mwari vatitendedza nokuti ndiri kuona zvaya kuita kuti mudhara vanenge vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mama chisa kukuva. Musangano uno takasuirwa napuresident Tsvangirai. Puresident Tsvangirai vakati ndazviona ndafamba makore 18. Pamakore 18 andafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatadza. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofanange tinavo tozoenda kurun off, nokuti run off yatakaita muna2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwokuti kwakaitwa run off. Saka vakati kuti tisaita run off ngatibatanidzei mapato. Mapato edu ngatiendei kune hama dzedu dzataishanda nadzo. Muono ndewo kuti chenga vose mananga hapana risina mhodzi.
Vachamisa vati vari kufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana ZANU-PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosaka takadai watatevera tanzwa president ndokubva tauya kuconvergence yekuti tava nemapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndeyekuti MDC yauya pamwe chete mapato anga akamboenda adzoka pamwe chete. ZANU-PF yapatsanurana bato raimbova rimwe chete ngenorava nematwinzi rava nevakawanda ava mapatya. Ndakaona mujara mugaba akuda second coming kwandodzokazve. Chiza mama chisa ndikati mudhara wakainyorokera korogeri nguva yako wakaita basa chisiyira vanhu, asi paaifamba angana namunangagwa isemufanana. Hakuna chembere inoti kana yapfeka mbatya itsva yoti ndava mhandara.
Vachamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU-PF iyo vati yava mambembe haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yangova marengenya asi dambudziko redu haiti ZANU-PF. wako kwa taa kuenda kusikwa kunyombana kwa taa kuenda kwa kwema policies kwa kwema issues kwa kwa vision kwa kwema ideas hatichapotela nene matongo taa kupotela nene ideas haticharoa nene chimbo taa kupotela nene strategy hatichakona nene vituko taa kupotela nene models nene ideas
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino.